Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaunhasi muHarare, munyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance vaIan Makone, vati bato ravo riri kugadzirira kupinda musarudzo asi vacharamba vachisunda kuti nyika iite sarudzo dzejekerere.
Isu hatinamboti hatine maelections ayo. Policy yedu ndeyekuti tine maelections asi tine masteps, tine zvinhanho zvatiri kutora kuitira kuti iyo nyika yedu inei ibve pachinhano chekuti tinongo tiri mugakava chete. Tinoda kuti tipinde mukusarudzana pasina anozotsutsumwa, pasina anozodadirwa, nekuti tikaenda zvinhu zvichanga zvakaita manyamamire nhoroongo saizvozvo. Kutsutsumwa kwengo kuchange kuripo still. And kana uchinge kuripo zvinoreva kuti zvenyika yedu haina chimiro. Kana nyika ichinge isina chimiro, haina kuzorutsigiro rwainokwanisa kuwana.
Vamakone vatiwo zvakanakira nyika kuti iite sarudzo dzakachena dzisina bopoto muna 2023 kuitira budiriro yenyika. Vamakone vatiwo vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise dambudziko rekushayikwa kwezvitupa, vachiti vanoda kuti zvitupa zvipihwirwe vanhu kumisha inogara vazhinji.
Ne vazhinji vagari vemunyika muno, zvizvarwa zvemunyika muno vasina maaidhi. Saka vanhu ava ngaone maaidhizi. Tine vanhu vekuti vakasvutwa neguukura hundu vekuti kana hama dzavo hadzizikanwa dziri kupi, kuti vachizoziva kuti ndinanondipa humbowo kuti ndiriwo muno ndiani. Zvese zvinoti zvigadziriswe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, amai Sibongile Mugijima vati vanotsigirana nedanho ratorwa neMDC Alliance, vachiti hurumende inoenderera mberi nesarudzo zvisinei nekuti MDC Alliance iri kukwikwidza here kana kuti kwete.
Inoenderera mberi nemaelections iwayo whether MDC or other parties dzirimo or not. Actually iyo zvandinoona zvinogona kuitika ndezvekuti vanongoenderera mberi nokuti kune mapolitical parties like ari mupoland ongonzi vaparticipate. Zvongonzi there was democracy nokuti mapartis akawanda akadi akaparticipate. Saka ini ndinoona zviri correct kuti MDC Alliance ienderere mberi nekupinda maelections.
Amai Mugijima vakurudzirawo hurumende kuti kana zvezvitupa zviriko zvichinetsa idzokere kuchinyakare uko kwaipiwa zvitupa zvebepa.
Ngavape maidhizi saaipiwa kudhara yemapepa ayaya. Hapana zvetumishini zvinodiwa zvakawanda. Pane mishini kana pasina mishini repepa rinogona kupiwa, ngavape vanhu maidhizi epepa.
Vaowenziwayo vanoshanda nesangano rePlatform for Youth Development vatiwo mapato anopikisa akadai seMDC Alliance anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya yekuona kuti vanhu vawana zvitupa.
Hurumende yedu inotozviziva kuti kumamisha vanhu vakavanonotorera zvitupa kure, asi havasati vatomboita kuti kuve neanonziwo anonzi mamobile registration centers kuti vafambe, havazviiti izvozvo. Saka ivo sebato reMDC Alliance rinofanira kutsvaga nzira yadziri kukwanisa kuitawo kuti vanhu vavo varejiste.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chamabharani wenyika vaHenry Machiri pamwe negurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe nezvenyaya yekunetsa kwezvitupa. Hurumende yava nemakore ichitatarika kuwanisa vanhu magwaro ekuzvarwa zvitupa nemagwaro ekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.